Mu MDC mune makakatanwa pakati pa Nelson Chamisa na Muzvare Tokozani Kupe avo vari kutatsurira na nyaya yekurwira hukuru nyanzvi munyadzo zvimatongerwo enyika uye vari mutungamiriri wesangano reWomen in Politics Support Unit kana kuti WIPSU Muzvare Sakile Sfelani vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika mu MDC pari zvino zvinodzosera shure nyaya dzeutongi hwejekerere hwairwirwa navatsvangirai.
Ngavagadzirise zvinhu zvekumba kwavo ende ngavazvigadzirise vachitevedzera mitemo yezvinhu zvekumba kwavo. Hatidi kuona because zvakangofanana sekuti vakapiwa nguva yekuti vatonge sevanhu vase vatongi venyika. Munenge maakuchinja here mitemo yenyika every other day? Munenge maakuchinja here magariro atinoita every other day? Tinoda kuona vanhu vachitevedzera mitemo iripo uyezve pavanoityora mitemo yacho tichiona kuti no, pavanoityora vanogadzirisa vachigadzirisa zvisina zveukakatidzana mukati, zvisina zvemhirizhonga mukati.
Imwe nyanzvi munyadzo zvimatongerwo enyika uye vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition Muzvare Memory Kadhau vanoti vatsvangirai vakaedza pose pavanogona napo kubatanidza vanhu mubato ravo kuburikidza nekuumba MDC Alliance. Vati chave kudikanwa ndechekuti vanhu vari muMDC vaite chinhu chimwe chete kuti zvairwirwa navatsvangirai zvienderere mberi.
Ini kufunga kwangu zviri kuitika izvi zvinorwadza, zvinoshungurudza nokuti vatsvangirai hazviri izvo zvavaimiririra semutungamiriri webato reMDC. Vaimiririra zvinhu zvakawanda ine Democratic Society. Uyezve kurwa kwatiri kuona kune mhirizhonga zvinokwanisa kunge zvichinge zvichitoshoropodza legacy yavatsvangirai, zvichishoropodza zvainge zvichimirirwa navatsvangirai semutungamiriri webato reMovement for Democratic Change.
Asi Muzvare Sfelani vati mukuita zvataurwa namuzvare Kadhau hapafanirwe kushandiswa mhirizhonga sezviri kuitika muMDC mazuva ano zvavanoti zvave kuita kuti vanhu vakawanda vasave nechivimbo chekuti muMDC mune vatungamiriri vakatwasuka.
Chekutanga sekuona kwangu ndechekuti izvo kana pane munhu ari kunzi ndiye munhu asimudza mhirizhonga mumba kana kuti kumusangano kana kuti kubasa, handiti vanhu ivavo ngavazivikanwe. Ngatiregei kuita mazuva ekuchinzi vari kungofereferterwa kuti ndinhingi kana kuti ndinhingi. Vanhu ivavo ngavatogwe, ngapaite prosesi iri kuoneka inoonekera pane ruzhinji kuti shuwa akabatwa nemhosva yakati, tigoona vanhu ivavo vachipihwawo mapenalties anobuda pakukanganisa runyararo runenge huripo. Tigoonawo futi vamiririri vemasangano iwawo, kwete kuti vachingotaura, because hatisi kuda vanhu vanongotaura vachitizvo aiwa tiri kuda runyararo, asi tichiona kuti izvo kuda tiri kuona vanhu vavo kana kuti vanhu vanovateverera vari ivo vari kutsigira kana kuti varitove maoko emhirizhonga. Ngatiwaneiwo nguva yekutinoonawo vamiririri ivavo vachitora vanhu vavo vanovaperekedzera zvatinongoita kubhora, kuti kana timu yako kana masupporters etimu handiti akaonekwa achiita mhirizhonga nevamwewo, munhu anofainiwa itimu rebhora. Saka ngatitangei kuona kuti izvo timu remapolitical parties rinofainiwawo, zvisinei kuti basa racho raita mhirizhonga nderipi, nekuti mhirizhonga iyoyo inotikanganisa isusu ruzhinji pakugara kwedu.
Imwe nyanzvi munyadzo zvimatongerwo enyika uye vashanda nesangano reRevolutionary Research Institute of Zimbabwe vachenesani Ntungagwa vanoti kunyange hazvo vatsvangirai vaive negwara ravaitevedzera, pane zvimwewo zvavakatadza izvo zvava kubuda kuburikidza nemhirizhonga iri kuitika iyi.
Angade kuti titarise legacy yaatsvangirai, nokuti iwo pamuhondo vakatotikanganisei. Atsvangirai havaifanirwa kutemba purosesi yekusarudza maVP, ndo mafungiro angu inini. Kwaingodzokerwa kuprosesi yeCongress, hatisi kureva kuti Kupe kana Chamisa pana ngari nani. Famonzo rasecretary general zvagara zvinozikanwa, pati inogona kuisiwa muoko masecretary general muchiri kugadzisa leadership. Saka handingadaro zvangu. Vakatikanganisei ndo mafungiro angu, asi ngatizive kuti amdisiwo yakati kurei kupfuura atsvangirai. It's a young opposition movement, asi yafamba nendima parizvino.
Asi vanhuTungagwa vanowirirana namuzvare Kadhau kuti kana MDC ikabatana inogona kukunda musarudzo dzegore rino.
Kuita zvinyekenyeke kana kusina kusimba kuona kwangu hapana zvazvichachinja. MDC inogona kungopinda maelections ichitungamirwa naachamisa, ichitungamirwa naakupi kana iri mumaoko asekretary general vamonzora. Asi chandokuona ndechekuda izvi, nguva yemakakatanwa aya yaakutopera. Taona headline ichinzi vachamisa vada kuenda kumatimbele north kuna disaster rally. Hatizive kuti zvati zvapiwa here go ahead kuti zviitike. Saka kuona kwangu ni kufamba kwangu ende uyezwe andiwone paine munhu akazvipira kubuda mu MDC izvozvi. Kunya tinoziva kuti vaobiti kuti vakazotiwo havachada zvimwe nguva vachada zvepolitics hatizi. But kuona kwangu mafambiro enguva tichangodzoka pau MDC ingave nealliance ingave chitungamirwa naChamisa. Of course yeye nezvachamisa ndovari kuoneka ndovari kutaura ndomashoko kwangu.
Nyanzvi idzi dzinoti kana makakatana ari muMDC akaramba achienderera mberi zvichapa kuti MDC ipedze nguva yakawanda ichitevera nharo dziri kuitwa nevatungamiri vebato iri pane kuti bato iri ritsvage rutsigiro pamberi pesarudzo. Vakawanda vanoti sezvo MDC ichigara ichishora bato rezanu PF nekutyora mitemo kana kutadza kutevedzera mitemo yenyika, vanoda kuona bato iri richiremekedza bumbiro remitemo yaro sezvo mitemo iyi iri pamusoro pemunhu wese kusanganisira muchakabva vatsvangirai. Nyanzvi munyaya dzebumbiro remitemo dzinoti mhirizhonga iri mubato iri iri kukonzerwa nevamwe vakuru vasiri kuda kutevedzera zvinoreva bumbiro remitemo yebato kana mutungamiriri webato ashaya. Nyanzvi idzi dzinoti mutemo uyu wakajeka zvikuru mubumbiro rebato nokudaro dzinoti dzinoshamiswa zvikuru kuona utungamiriri weMDCT huchinetsana nezvinhu zvakajeka. Apo mhirizhonga iri kuramba ichienderera mberi mubato iri vanhu vachideura ropa revamwe, vakawanda vanoramba vachifunga pamwe nekudemba kuti dai vatsvangirai avo varere murinda ravo kwahumanikwa kubhuhera vachiri vapenyu dai zvakadai zvisiri kuitika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.